manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wesvondo mbudzi 13/2022 makateerera ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora votenda kuti vakapuwa prize nezvikakarara zvemota nehurumende. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze voenderera mberi kuEgypt. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora vatenda kuti vakapuwa prize nezvikakarara zvemotokari nehurumende. Izvi zvinotevera nyaya yaburitswa nebepanhau repadande mutande reNewsWorks. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMonzora mbune.
Regangitange nenyaya dzemotokari idzi. Kutaurwa kuritwa nyaya iyi iri kuita sekunge ndatanga kupiwa mota gore rino kana ndapiwa mota iko zvino kwete ini ndakaita senator muna 2018 tikapiwa motokari dzedu dzekuparliament semamwe mamembers of parliament ese then muna 2020 ndakahwina kuita president weMDC ndikabva ndaita leader of the opposition in parliament zvichireva kuti muna 2021 ndakapiwa zvimwe zviri pamusoro pezvinopiwa mamwe ma MP
ende zvipi zviva Monzora
kusanganisira motokari dzine pamusoro haizi imwe imbiri dzinopiwa pamusoro
saka mota dzamuri kuti makapiwa idzi iBenz neipi imwe yacho va Monzora
pano kuti Benz ne mota inonzi Land Cruiser zvichireva kuti off-road mapano kuti off-road kozoti Benz iyo kune land mota inonzi Land Cruiser iyi mota iyi haisati yauya inyaya yokuti kana uri leader of the opposition parliament yese basa rako harizi reconstituency one unotenderera nyika yese
basa renyu nderei chaizvo mukanyatsotsanangura here ipapo
ini basa rangu ndirekuinspecta maprojects ari kuitwa nemamembers of parliament as a opposition Zimbabwe yese saka tinopiwa motokari dzimwe dzekushandisa nekuti basa racho rakati wandei pamusoro ipapo leader weopposition muparliament akafanana na minister kana muchiona kana paine mapublic events kwandinenge ndakagara kune maministers saka mabenefits emaministers anouya kuna leader of the opposition as well hakazi kekutanga kuti leader of the opposition apiwe mabenefits ari pamusoro pemamwe ma MPs
mungapa muenzaniso here ipapo
semuenzaniso leader weopposition muNational Assembly wa Gibson Banda pawakanga vari member of parliament tichangotanga MDC wakapiwa mabenefits iwayo muzvare tokozani kupe muna 2018 tambobva kuelection iyoyo wakapiwa mabenefits iwayo pamusoro pemabenefits anopiwa mamembers of parliament opposition leader of parliament in parliament ane status yakafanana na minister ndiminister saka hapana chitsva ipapo
ko panyaya yepraza apa makariwana sei vaMonzora
ndakatanga kuita zvefarming kunyanga muna 1998 ndichi pfuya makwai, ndichi supplya mahotera muZimbabwe muno. Ndai supplya mahotera kawanda vanosanganisira wana Throatbeat, wana Montclair, wana Leopard Rock, ma hotels mazhinji. Ndichiita farming yemakwai 1998. Ndika applya land yangu muna 1998. Now murikuzviona kuti 1998 bato redu reMDC rangasakira tombofoma. Saka vanoda vanoenda kunoona application yandakaita 1998 ndichiri mudiki pane zvandari izvi.
Asika bato reMDC raitiro rainge risingawirirane neurongwa wemagovererwo aitwa ivhu parakatorwa muna 2000 richiti zvinenge zvaiitwa. Zvakarerekera kubato rezanu PF chete.
MDC yakagara muna 2014 ikaita Congress yayo tina baba Morgan Tsvangirai. Pakabuda chisumbo chekuti land haizi yezanu PF, mapurazi haasi yezanu PF. Saka vanhu veopposition ngavatore mapurazi wose kutora kurikuita vanhu veruling party. Chisungo chakabva mucongress yeMDC. Ndirikukurudzira vechidiki kuti vaitewo zvekurima izvozvo kupurazi kwedu kuti tiri kuita nyaya dzeuchi, tiri kugadzira uchi, tiri kuita trout fishing, tiri kuita zvinhu zvakati wandei zviri kupa mabasa vana vemunyanga munowa mune purazi rangu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu navaMonzora mangwana. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuenderera mberi kuEgypt. Vatungamiri venyika vachikurudzirwa kuzadzikisa zvavakavimbisa. Vamwe vatungamiri vakataura kumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nevamwe. Mukuzeya nezvenyaya iye uye zviri kuitika kumusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu.
Musangano uri kuitwa kuEgypt kuSharm el Sheikh COP27 wakakosha nenyaya yokuti nyika dzakabvumirana nyaya dzemaNDC kana kuti urongwa hwenyika hwokuti dzingaita sei kuti dzidzikise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro ekunzi. Izvozvo zvakabvumiranwa nenyika dzose. Tikanyora vamwe vakatovandudza zvirongwa zvavo yatingati revision of the NDCs. Zvose izvo takaita.
Saka zvii zviri kuitwa kuEgypt pari zvino vaMashungu?
Takatarisana nemusangano uri kuitwa kuEgypt. Nyika dziri kubvumirana kuti right. Chasara iko zvine izvi ndezvekuti zvanyorwa zvacho zvokuti nyika dzichaitei ngazvichiitwa. Zvatakabvumirana zvacho zvokuti mari dzichabva kunyika dzakabudirira dzichinda kunyika dzisina kubudirira. Izvozvo zvacho ngazvichiitwa. Neclimate change, urongwa ihwohwo hwema National Adaptation Plans akanyorwa nenyika ngahuchiitwa. Saka tingati kupi ino yakanyanya kukosha nemhaka yekuti nyika dzakanyanya kutarisana neyatingati muchirungu implementation, kutaura tataura. Saka taakumeka shuwa kuti iko zvino izvi ngatichiita zvacho zvakataurwa. Saka ndozvakanyanya kukoshera musangano uno watiri kuita kuEgypt.
Vatungamiri vari kuratidza kuzvipira here kumusangano?
Zviri kunyanya kutofadza ndezvekuti tiri kuona vatungamiriri venyika zhinji vachiuyavo vachingotaurawo zvakafanana kuti ngatichinja maitiro etu, especially pakuti kutaura takataura asi ngatichiita zvatakataura zvacho.
VaLawrence Mashungu inyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vanga vachitaura vari parunare kuEgypt. Mumiriri weGlenview mudare reparamende vari nengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWellington Chikombo. Svondo rino vakakoka gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Tapiwa Mona kuti vaone matambudziko atarisana nevanhu vemunharaunda yavo nekuda kwekuvharwa kwemugwagwa unoenda kumbudzi roundabout. Izvave kupa kuti motokari dzipfuure nemuGlenview. Hatinokwanisa kubata vamona kuti tinzwe divi ravo sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata vaChikombo.
Ini seumiririri weGlenora mudare reParamende ndakadana gurukota rezvemugwagwa vaFelix Mona kuti vauye kuGlenora kuna Amalinda Road kuti vaone mugwagwa uri kushandiswa nemotikari dzinosanganisira magonyeti, maduta vanhu nemotikari dzamingati mota dzinogara dzichitakura vanhu dzaakupfuura neipapo mushure mekunga hurumende yavhara roundabout. Saka hurumende yakanovhara paroundabout yembudzi isina kutarisa kuti ko idzo motikari dzangachibva kune divi rekumabvazuva dzichazenge dzaakuenda nekupi kana tichinge tavhara roundabout.
Saka zvino mota idzi dziri kufamba sei?
Mota zhinji dzandataura dzine magonyeti nemaduta vanhu anoenda kuIngluzivana South Africa, Chivhu nezvimwe zvakadaro dzaakupfuura nemuGlenora dzichipfuura nemuna Chimhandaleni munova munogara vanhu zvichikonzeresa maproblems kune varwere, zvichikonzeresa matambudziko kune vakweguri, zvichikonzera kutambudzika nekuda kweguruva riri kusumudzwa nemabhazi iwaya. Saka zvaita dambudziko rakakura. Saka ndakaona zvakakodzera kuti ndidane gurukota rezvemugwagwa kuti ritipe kuti dambudziko ringapera sei.
Zvii chaizvo zvamaikumbira kuna vamona?
Zvichemo zvedu kune gurukota zvakanga zvichingova zvichemo zviri. Chichemo chekutanga ndechekuvandudzwa kwebridge remuna Amalinda. Saka gurukota rakawirirana nezano iroro rikapromisa patiri rikatipa rutsigiro rokuti bridge iro richagadzirwa mavhiki mashoma shoma ari kutera basa rinenge rakutanga rakuitwa ipapo kuita kuti mota dzikwanise kupfuura nekuti mota iko zvinodzawanda. Chichemo chechipiri changa chiri chichemo chekuti road yeAmalinda dai yavandudzwa. Kuvandudzwa kweroad kunoita kuti mota dzikurumidze kufamba, toita kuti togadza nyaya yetingati pachirungu yecongestion, because traffic congestion iko zvinoyanyanya, vanhu vakurovha kumabasa zvakukonzeresa tsaona yakawanda mumigwagwa, vana vatyairi vakuremba vakagara pazvidhiraivho nemamwe matambudziko akawanda akadaro.
Makawirirana kuti kudii?
Wirirana kuti mugwagwa weAmalinda uchavandudzwa kubva muna Amalinda kusvika vanopinda mugwagwa weZambezi, kuita kuti magonyeti nemaduta vanhu haachakwanisi kupinda murocation anenge akutedza mugwagwa iyoyo, zvobatsira kune dzimwe mota dziri kuenda kuna na High Glen chinoenda kuna Nakariba, zvobatsira vanenge vachienda kuna na Glenview, zvobatsira kuna vanenge vachienda kuna Nabudiriro. Togadzirisa matambudziko vanhu wobuda munyaya kuti vakutambudza nenyaya dzeurwere, kukosora nekuda kweguruva rinosumudzwa nemagonyeti ari kupfuura nemudzimba dzevanhu.
Mumiriri weGlenview mudare reParamende vaWellington Chikombo vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti pane mashoko ekuti Russia yave kukurudzira kuti vana vechikoro vadzidziswe zvechiuto. Vana vanenge vachidzidziswa munyaya dzechiuto nezvekuzvidzivirira muzvikoro sezvataurwa negurukota rinoona nezvedzidzo munyika yeRussia. Izvi zvinoteverawo hondo iri kuramba ichienderera mberi pakati peRussia neUkraine yauraya vanhu vakawanda. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Bato re Democratic Party mu America ndiro richaramba rakabata matomo mudare re Senate zvichitevera kukunda kwakaita amai Cortez Masto mu Nevada zvapa kuti bato iri rine nezvigaro makumi mashanu pazvigaro zana zvedare reparamende. Ma Republicans ane zvigaro makumi mapfumbamwe makumi mana nemapfumbamwe kana kuti 49. Sarudzo yeku Georgia ichadzokororwa sezvo pasina akasvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% sezvinodiwa kuti zvinzi munhu akunda. Mudare reSenate mukaita mangange mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vanova vebato remaDemocrats vanobvumidzwa kuvhota. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Magadi yenyu vachereri inoitwa Sabrina Kundai Shambar. Ndinoshanda ne organization inonzi Mental Economic and Social Empowerment wese. Wese i organization inoshanda nemadzimai ichitsvaga mirishonga kutodzimaitika pamadzimai uye ichitsvagawo masolutions ekuti vemadzimai vave vanorarama upenyu hunoenzeka.
Pane chimwe chirongwa chamakatanga chekuda kubatsira madzimai echidiki nevanasikana. Mungatsanangura kuti chirongwa ichi chinonzi uye zvamuri kutarisira kuita?
Chirongwa chakatanga ichi ndechekuda kubatsira madzimai nevanasikana kuti vanokwanisa kuwana masanitary wear. Tichitarisa kubva 2020 kusvika parizvino, hurumende yedu yakavimbisa kuti ishande ichipa pachena masanitary pads kuvanasikana vari muchikoro. Asi hapana zvakadaro zvatiri kuona zvichiitika. Saka vanasikana havaregi kunge vachiteera. Chirongwa chedu ichi chinonzi hashtag dignity budget. Tinoda kuti vanasikana vange vakachengetedzeka, vange vakashambidzika. Saka tiri kukumbira kuvagari vese vemuZimbabwe nevamwe vese vanoona zvakakodzera kuti vanasikana havabatsirwe kuti vange vachikwanisawo kutsawo madonations. Atinokwanisa kuita achiita mudignity budget iro. Dignity budget rinenge rine mapezi iwayo, matoothbrush, matowel, sipo yekugezesa nezvimwewo zvinobva munongoonawo seni kuti zvingange zviri mubudget iri. Saka budget iri tisaripa kune vanasikana avo vasingakwanisi kuwana mapezi vanoshandisa dzimwe nzira dzisina kuchena dzekuteera nadzo.
Apa muri kutarisa vari kumamisha chete here kana kuti nevamwewo vari mumadhorobha? Ndedzipi nzvimbo dzamuri kutarisira kubatsira?
Pari zvino tiri kushanda nevanhu vanotambura muZimbabwe. Vanhu vanotambura vamwe vari mumadhorobha, vamwe vari kumamisha. Asi nekuti chirongwa chedu ichi hatina kunyanyisa kuzara, saka tichanyanyisa kutagetawo vari kumamisha. Kana tichinge tawana mabhaketi akawanda, tiendawo kune dzimwe nzvimbo dzine vanhu vari kutambura vari kuva neproblemu yakangofanana neiyoyo.
Saka kusvika pari zvino mungati chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei nevanhuwo zvavo kanawo vemakambani, uye vasati vanzwa nezvacho muri kuvakurudzira kuti vaite sei?
Kune vakaona chirongwa ichi patakachiparura vari kuvimbisa kuti vachange vachitibatsira nekuti ikodzero yevanhu yevanasikana ikodzero yemadzimai. Takaendawo kune mamwe makampani ayo akatiwo anokwanisa kutibatsira, asi pari zvino hatisati hakwanisa kutaura kuti ndeati makambani acho uye kuti mangani, nekuti tichangotanga chirongwa ichi. Chirongwa ichi chinofanira kuteera musi wa15 zvita. Saka pamwe masvondo ari kuteera aitete akukwanisa kuona kuti chaunganidza zvinhu zvingani. Asi vanhu vakawanda vari kutambira chirongwa ichi. Vamwewo maorganizations akuda kutotangawo kuitawo chirongwa ichocho nekuti hatingakwanisi kuzadza nyika yese tiri ngori vamwe chete.
Ko vanenge vari kunze kwenyika vangabatsirawo sei?
Tine nhare dzatinadzo dzatikaisa paflower redu, vakafona panhare idzodzo. Tinobva takwanisa kuvaudza kuti voita sei, toona nzira yakakodzera yekuti vakwanise kutumira nayo. Vamwe vanotumira iri mari, vanogona kushandisa kana mukuru, vamwe vanogona kushandisa na World Unit. tinongona kuvapa madetails achona ekuti vakwanise kutumira rubatsiro rwavo.
Ko vanenge vangori nezvinhu zvacho izvozvo zvamuri kuda kubatsira nazvo vanasikana, pane pavanokwanisa kunozvisiya here?
Zvinhu izvi zviri kusiyiwa panumber 26 Airport Road. Tichange tikuzivisai kuti dzimwe nzvimbo dzatichasiya zvinhu izvi ndezvipi, nekuti tine urongwa hwekuti maprovhinsi ese ange aine nzvimbo yekusiya zvinhu izvi. Asi pari zvino vanogona kusiya kuzosiya panumber 26 Airport Road, kana kuti isu tinokwanisa kuuya kuzotora pavanenge vari, kana kutuma vamwe vanhu vanenge vari pedyo kuti vauye kuzotora.
26 Airport Road ku Hatfield muHarare.
Hatfield Harare.
Kana
kuti vanogona kufona.
Nhamba dzatiri kuona panapa pane dzakaiswa paflyer yenyu, imwe iri kuti vanhu vanokwanisa kubata makaita ngwenya, nhamba yacho ichiti 771910870, ndodzokorora zvakare 771910870. Pana zvakare Jill Motsi 776298825, ndodzokorora zvakare 776298825, ndo vekubata.
Tinogona kubata makaita ngwenya kana Jumoti kana chero nhamba dzekuofisi yedu dziri pawebsite yedu www.usawomen.co.zw. Tinogona kuwanawo neinformation ipapo kana kuwana dzimwe nhamba ipapo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maichabasa.
Avo fanga vari amai Sabrina Chambara vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manera akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi nyaya yedu yabata zvitendero zviviri. Inzwaivo mubvunzo uyu.
Makadii makadii vashamarari vestudio 7. Inini ndine mubvunzo panhau yechitendero chechikristu nenhau yechitendero chechimoslem, kuti nemhaka yei makristu vachiita sani ndivo vanonyanya kunzwikwa zvakanyanyisa namwari kudarika mamoslem? Asi tikatarisa nyika dzine mamoslemu kunyanya, nyika dzemaarabs, dziri nyika dzinoita zvadzinoita uye dzichiita kunge ndo dzakapiwa upfumi uye ndidzo dzine masimba akanyanyisa azvakapiwa namwari kudarika nyika dzinotevera chikristu. Uye nemhaka yei vanoita zvechikristu vachinyanya kuve involved munhau dzecorruption zvakanyanyisa dzani vanhu vanorarama life yechimoslem?
Ngatinzwei mhinduro izere kumubvunzo uyu. Tichatanga nekukupai mhinduro inobva kumunyori mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Henry Balakazi.
Bismillahi rrahmani rrahim. Muzita ramwari mupi anengoni, ndinokukwazisai mukoma Hwande nevateereri vese veStudio 7 ndichiti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Runyararo, rugare, nyasha nemakomborero zvamwari ngazvive kwamuri mose. Ndinotenda muteereri nemubvunzo wake waabvunza. Regai nditaure ndichiti avo vanozvikudza nekuzvitutumadza vachiti minamato yavo inonzwika kudarika yevamwe, hunhu ihwohwo hwakashata, nekuti anoziva kudayirwa kwemunamato ndiye Mwari. Chedu isusu tinogona kungogumira pekuvimba kuti zvatachema Mwari vatinzwa. Mwari vanotiudza muKorani chitsauko 25 vesi ya 63 kuti waibadu rrahmani ladhina yamshuna alal ardhi hauna, varanda vatenzi ane nyasha ndeavo vanofamba panyika vakazvidukupisa vakazvininipisa hakusi kuzvininipisa kana vachizvitutumadza kuti Mwari anonzwa munamato wako. Vanhu vanoita unhu ihwohwo vanyengeri. Vanyengeri ava tinoudzwa nezvavo naJesu Kristu, rugare ngaruve kwaari. Mukaverenga mubhuku raMako chitsauko 7 kubva pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya9, panotaurwa nezvevanyengeri kuti vanonamata pasina, nekuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso uye vachibatisisa tsika yevanhu vachirega mirayiro yaMwari. Saka nyaya ndeyekuti ngatichengetei mirayiro yaMwari. Tikaenda pamubvunzo wepiri wabvunzwa nemuteereri kuti nyika dzemamuslims dzinoita sedzinobudirira kudarika dzakawanda maKristu. Nyika dzati kutaura nezvadzo inyika dziri kumabvazuva uko kuMiddle East, nyika dzakaita seana Saudi Arabia, Dubai, Katari nedzimwe dzakadaro idzodzo idzo. Chinovapa pundutso vanhu vaye ndechekuti munyika dzavo munotungamirirwa nemurayiro waMwari, murayiro umwe chetewo wakataurwa naJesu Kristu kuna Mateu chapter chitsauko 5 pavhesi ya17 kuti musafunge kuti ndauya kuzoputsa mirayiro yevaprofita asi kuzozadzisa. Saka mirayiro ichiri pakati penyu uye tofanira kunge tichirarama tiri pamurayiro. Saka izvozvo izvozvo ndo zvinoita kuti pave neuori, nekuti hapana uori unodarika kusiya mirayiro yaMwari. Mwari vanotaura muKorani kuti fadzikuruni adzikurukum, ndirangarirei ndigokurangariraiwo. Kurangarira Mwari kuchengeta mirayiro yavo kuita kuda kwaMwari. Saka chiripo apa ndechekuti ngatitore kuda kwaMwari toita ndiko kunotitungamirira isusu mukurarama kwedu. Venyika idzo dzekumamuslimu idzo vane oiri uye ivhurawo kujecha. Isusu mukatarisa kune dzedu nyika tine zvese, Mwari akatipa mamiriro ekunze akanaka, ivhu rakanaka, ivhu reuko rinotonetsa kurima, redu rinorimika zviri nyore, muvhumu tine zvicherwa zviwanikwa zvakawanda. Sei zvisiri kutipa pundutso nekuti takasiya murayiro waMwari tikauicheta parutivi, tikatora ana Roman Dachilo ndowo titungamirira, nyasha dzaMwari dzobva dzatiza. Saka ndinopedza ndichiti aiwa Mwari tipe simba kuti tikwanise kutora kuda kwenyu tito ndiko kunotitungamirira mukurarama kwedu. Amen.
Nhasi mazvinzira mega vateereri, svondo rinouya tichanzwa tsananguro inobva kune vechitendero chechikristu.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tochimbotarisa rwendo rwekuenda kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Makwikwi aya ari kutanga musi wa20 mwedzi uno. Sangano rinomirira kodzero dzevatambi venhabvu reFIFPRO rinotiro vatambi venhabvu vari kutambiswa mitambo yakawandisa, zvekuti vamwe vavo vakaita saSadio Mane weSenegal vanozogumisira vakuvara. Sangano riri kurudzira kuti panozotambwa mitambo yeWorld Cup isatambwe pakati nepakati pemwaka yemitambo yemaleague akasiyana-siyana sezviri kuitika kuBritain, kunana Spain kana muAfricawo. Nekudaro vari kuti zvakakosha kuti paitwe mutsauko. Sezvo nguva yedu yapera, rikaitita sezvakare zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Tenex yaita mangange 0-0 neManica Diamonds. Bulawayo Chiefs 2 Yada 0 Dynamos 1 Capes United 1. Zvikwata zvabuda muCastle Premier Soccer League iHarare City, Bulawayo City neTenex. Sezvo nguva yedu yapera, regaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora votenda kuti vakapuwa prazi nezvikakarara zvemotokari nehurumende. Musangano wekushanduka kwemamiriro ekunze woenderera mberi kuEgypt. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksiamina Gibbs Dube munaudze isindebele. Thank you.